kuonera ndaita nemanzwira ndaita havana kunyatsogosa nzeve dzangu inini zvandanga ichida kuti ivo sapresidendi vaviri vari vanoexpressa nezvemuzimbabwe cross the world at large.
Chikipo chezvavataura chamusina kufara nacho ndechipi?
Chandirwadza kutaura kuti Zimbabwe yede 24 pre and post election ndo tine mazimbabwe 7 vanonyatsozita kunzi vakafa zvisiwa 1 August zvichitangobva kuita maelection. Kwandiri haisi peace iyoyo. Was not peaceful at all, especially after the election there was no peace. Uyezve panyaya yeland reform vati havakuzodzokera shure panyaya yeland reform. Yes, hazvina kushata kuti vasadzokere shure panyaya yeland reform, asi chinoita kuti isusu tive tinogununa kuti panofanira kudzokerwa shure ndokwekuti the way land was given to the people hazvina kunaka zvakaitika. Tinoona paine vamwe vane more farms than others, tinoona paine vamwe vane more land than others. Panotobuwa audit ipapo ndokudzokera shure kwandiringa ndichifunga kuti vanofanira kuita kuti zvavadzokere shure vanonyatsotarisa kuti zvinhu zvakaitwa nemazvo here, zvinhu zvine zvaiti here, kuti lendi haina kugweva mune zvakanaka. Kune vanhu kwakwana lendi yakawanda yavasiri kushandisa parizvino. Nguva vataura kuti we got enough food. Yes, vangati vane enough food but that food is not for everyone. Kune vari kutoita kutopema izvezvi kuti vawane food.
Vataura zvekare kuti kubva zvavapinda pakutonga kwava nokutonga kwakasununguka zvishoma.
Kutonga kwavaita kwavari kunonzi kutonga kwakaita kuti kusununguka, asi kana tichiwana maelections anonzi aitwa maelections final president and those elections are disputed, hapasina jekerera.
Munotiine nyaya yokuti ivo vakumbira kuti masanctions ngaabviswe nekuti ari kukanganisa zvinhu muzimbabwe?
Ii nyaya yemasanctions I reserve my comment because kuti kuzoitwa masanctions pana paine zvikonzero. Zvikonzero zvacho zvakaita kuti masanctions aiswe zvabva here kana kuti hazvina kubva ndo tofanira kutarisa pakuti chakaita kuti kuve nemasanctions chii. Kana chii chekuti panga paine mareasons, mareasons acho abviswa, then I think it's okay. Because reason emaelections emasanctions the way I understand it yanga iri nyaya yemahuman rights oppression, people were being oppressed. Asi kana pasina change then hapana reason yekuti masanctions abviswa. Kana paine change yes, masanctions ngaabviswa. Vataura nyaya yekuti corruption is going to eliminate, corruption is going to take time to eliminate corruption. Kwandiri corruption haitori time because seleader unofanira kuziva kuti apa ndipo pane corruption obva ukastopa ipapo. Maleaders ane corruption anenge anzi ane corruption kana kuti ari kunzvezo renyaya yecorruption, you remove the cause from the problem. Pedo kuti munhu anonzi ane investigate achiri mini oramba aripo papositeniyo, zvinenge zvisina kunaka.